Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 3, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanowandudza mamwe makurukota avo.
Vasika vatorwas apa vakandudza mashoko okuti ina handaigona kutora mupunga uyu nokuti bato randakapinda naro muparamendi ari gamuchiri vaMnangagwa somutungamiri wenyika ino.
Mupunga wakapiwa vano nemutungamiri wenyika wobiwa nedzimwe nhengo dzezano PF kumasvingo.
Tinorangarira zvakare kuti panguva yavamatanga mapurisa haana kuita tsvakurudzo kana kuti investigation nyaya dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu, uye pamwe pacho vaitobatsiridza sezvakaitwa paitorwa vanhu nenzira dzemaabductions.
Vaimbove mukuru wezrp vagodwin Matanga nhasi vatambidza matomu zviri pamutemo kuna vasteven Mutamba, asi vamwe vachishora mabatiro avakaita basa. Iyi ndiwe mumwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavandudza dare remakurukota avo vachidoma vaJulai Moyo segurukota rezvemhando dzemoto. VaEdgar Moyo vanga vari gurukota rebasi iri vatora basa ranga richiitwa navaJulai Moyo rekuva gurukota rezvemagariro evanhu akanaka. VaMnangagwa vakavimbisa kuti vachavandudza dare ravo remakurukota vachibvisa vanga vasiri kubata basa nemazvo. Nyaya yemagetsi iri kunetsa zvakanyanya munyika zvekuti akatombodzimwa paiparurwa urongwa hwebhajeti regore rino mudare reparamende negurukota rezvemari waMutuli Ncube ivo vaMnangagwa vari mudare iri. Mashoko ekuwandudzwa kwedare remakurukota aziviswa kuvatori venhau nemunyori mukuru wedare remakurukota Dr. Martin Rushwaya. Zimwe nhengo dzebato rezanu PF dziri kupomerwa mhosva yekuba mupunga waifanirwa kupiwa vanhu vemuchiredzi Central vari kuyaura nenzara. Mupunga uyu wakapiwa nhengo dzedare reparamende nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti upiwe kuvanhu nenhengo dzedare reparamende neSenate. Izvi zviri kuitwa kubatsira vanhu vakatarisana nenzara munyika, kunyanya varombo, chirikadzi nevakaremara. Mutoro wedu enhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumiririri wechiredzi Central mudare reparamende vari nhengo yechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti TCC varopafadzwa makumire vaudza Studio 7 kuti vakange vachengetesa mupunga wavaida kupa vanhu mudura rinochengeterwa zvinhu kana kuti warehouse renhengo yeparamende yechiredzi South vaJoel Stole veZANPF mushure mekubatsirana kutakura mupunga uyu kubva kuHarare. Vamakumire vanoti nemuvhuro pavakaedza kutora mupunga uyu vakarambidzwa nevatsigiri veZANPF vaitungamirirwa navaFrancis Moyo, avo vavakakunda musaradzo vachiti vanopikisa vangapiwe sezvo wakabva kuna vaMnangagwa.
Vakasvika vari paorhouse apa vakandudza mashoko okuti ina handaigona kutora mupunga uyu nokuti bato randakapinda naro muparamendi ari gamuchiri vaMnangagwa somutungamiriri wenyika ino. Saka ivo vakandizivisa kuti vapuwa shoko nemukuru wenyika kuti ivo vange vachipamba mupunga uyu.
Studio 7 yaedza kubata vamwe kuti tinzwe divi ravo, asi vabva vadzima nhare mbozha yavo pavangonzwa mubvunzo wedu. Vamakumiro anoti vakamhangara nyaya iyi kumapurisa, asi kusvika pari zvino hapana ati asungwa.
Nyaya iyi iri mumaoko ematikitivha vari kuongorora nyaya iyi kuti zvii zvingadai zvakaitika kwa ndiri mpunga uyu wakabiwa nenengo ze msangano wa MPF zishishanisa zikare mtungamiri wenyika kuti wago shatisa chimiro chavo mukati nevanhu vemunomuchiredzi
vasitole varamba kuti vakachengeteswa mpunga na vamakomire
ndakazvinzwa makripa ukunyora ine ndambo maona iraitacho musosha media ndakazviona
asi vamakomire varamba vakamirira nere kuti vakabatanidza mari mari nhengo dzeparamende dzekuchiredzi ina vakabhadhara gonyeti rikauya nemupunga ndokusiya mudura rinochengeterwa zvinhu rava stole sagaro wezanpf masvingo varobson mavhenyingwa vati nyaya iyi haisati yasvika kuhofisi kwavo
Ndakato home social media ndikato nyorera vakomana vekuchiredzi kuti vandipe feedback vasati vandipa. Sharing home social media ndakaona sekuti MP wacho akataura nyaya dzekum social media imomo. Rega ndite follow up ndiwe hangu kuti zvakambofamba sei.
Mutauriri wemapurisa mumasvingo, inspector kuda kwashe dewa vati havasati vasungwa nezvenyaya iyi vakavimbisa kuti pazere kana vabata mapurisa ekukamba yekuchiredzi. Mumwe mutungamiriri weTCC mumasvingo, Senator Godfrey Madzikanda, vashoropodza bato rezan PF achiti hariremekedzi mutemo.
Batiri zano dini zano ngoisiwa kuti haiteveri mutemo, hai respect protocol, itongori dambudziko. Saka we live with it. It's chiziva kuti ma rights edu ari kutsikwa tsikwa.
Nengo dzedze paramende dzakapuwa matani mana empunga wakabva kuna vamunangagwa kuti vagovere vanhu munzvimbo dzavo dzavanomirira mudare reparamende. Vamunangagwa vakatiwo havatenderi kuti paitwe zvematongero enyika munyaya dzegoverwa kwevanhu chikafu. Asi sangano rakazvimirira roga reZimbabwe Peace Project rakaburitsa mugwaro rinoratidza kuti vanopikisa vari kunyimwa chikafu kunyanya kumaruwa. Izvi zvinonzi zviri kuitika kunzvimbo dzakaita seVhungu, Masvingo North, Pikita East, Gudu Central nekwaMutare North. Mune imwewo nyaya, nhengo yebato reZANPF ichimirira uzumba vawiriranai muchemwa nakanzura ward 15 vanoledge Chipindu vakamiswa pamberi pedare remagistrate muHarare vachipomerwa mhosva yekuba hupfu hwainge hwapiwa vanhu nemunharaunda mavo neimwe kambani zvicherwa yekuChina. Hurumende inoti vanhu vanosvika mamiriyoni mapfumbamwe vakatarisana nenzara nyika yose. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Vaimbove mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga nhasi vatambidza matomu zviri pamutemo kune mumwe vaimbove vatiwedzeri vavo vaStephen Mutamba vachiti vave kuenda kunorima kupurazi ravo. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
VaMatanga vakaendeswa pamudyandigere nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vakati vakashandisa bumbiro remitemo rinotara kuendeswa pamudyandigere kwemukuru wemapurisa. Vachitaura paurongwa hwekutambidza matomu kumukuru wemapurisa mutsva vaStephen Mutamba, vaMatanga vati nyaya dziri kutaurwa pamadande mutande dzekuti vakadzingwa basa uye vange vave kurambira muhofisi manyepo.
I was properly served by the President of the Republic of Zimbabwe.
Ndakanyorerwa ndikapiwa gwaro rangu rekusiya basa zvakanaka nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa sezvo nguva yangu yekuenda pamushandigere yange yakwana.
Mashoko avaMatanga aya anotevera mashoko ekuti vaMatanga vanga vachienda kubasa kunyange vakaendeswa pamudyandigere kutanga kwandira 1/2025. Izvi zvakapa kuti mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vaudze veruzhinji kuti vaMatanga vanga vasisiri mukuru wemapurisa uye vaMutamba ndivo vange vavapanyanga kubva musiwandira 1/2025. Vachitambira matomu ekuva mukuru wemapurisa munyika, vaMutamba vatenda vaMatanga vachiti vakaisa hwaro hwakanaka uye vane pekutangira pakanaka, vachitiwo vane tarisiro yekuti vachaita basa ravo nemazvo.
Ndine tariro yekuti tichagona kuvaka uye kutungamira mapurisa anoteerera mutemo uye asingaiti zvechoko muhomwe.
Kunyange hazvo vaMatanga navaMutamba vapa chimiro chemapurisa chakanaka, vakawanda vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muchipurisa sezvo muine huori neumhondi. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati vaMatanga vasiya nhoroondo yakaipa muchipurisa sezvo vaishandiswa neZANU PF kujanyirira vanopikisa hurumende.
Vanorangarirwa nenyaya yekuponda nekurwisa vanorwira kodzero dzevanhu mumastreets asi vaizvo vachizviita pamwe chete dzimweni dzenguva nemauto vachirambidza vana vezimbabwe kuratidzira kana vaenda kuzvisungwa kwavainavo. Vamatanga vanotungamirira mapurisa vaitungamirira mapurisa aityora constitution zvachose.
Mumwe wevechidiki anorwira kodzero dzevanhu munyika vatapowana chechiriga vatiwo vamatanga vasiya ronda risingapore pahunhu hwemapurisa.
Vazhinji vakahwina nyaya mumatare mushure mekunge varohwa nekumbunyikidzwa nemapurisa zvikuru sei panguva yecovid-19 apo mapurisa paairova vanhu zvisina tsarukano uye panguva yemademonstrations kana nenguva dzesarudzo chaidzo. Tichorangarira zvakare kuti panguva yavamatanga mapurisa haana kuita tsvakurudzo kana kuti investigation nyaya dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu uye pamwe pacho vaitobatsiridza sezvakaitwa paitorwa vanhu nenzira dzemaabductions.
Vamunangagwa vakazivisa muna zvita kuti vamatanga vachapedza basa ravo musi wazvita 31/2024 vachienda pamudyandigere. Izvi zvakaziviswa nyika nemunyori wedare remakurukota vamartin rushwaya. Apa ndipo pakaziviswawo nyika kuti vamutamba ndivo vachange vave mukuru wemapurisa kutanga muswandira 1/2025. Vamatanga vakaitwa mukuru wemapurisa muna 2017 mushure mekunge vaimbove mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri vabviswa pachigaro zvichitevera kubviswa nechisimba kwevaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Vamatanga vanga vava mukuru wemapurisa wechitema wechina zvichitevera kugadzwa kwavawiridzai nguruve muna 1982 vaHenry Mukarazhizha muna 1985 vaChihuri muna 1993 avo vakabuda munyika mushure mekubviswa kwavaMugabe pachigaro. Urongwa hwanhasi hwapindwawo nemukuru wemauto vaPhilip Valerio Sivanda mukuru wevasori vaIsaac Moyo gurukota rezvemukati menyika vakazembekazembe gurukota rezve vasori valavmo matuke nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Costa Nkomo.
Vateereri, echino ichidziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook page mazuva ose. Kana mshida kubatana nesu padande mtandere WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu, muenda pakanzi updates, motaka pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kwenye wanda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu, patino kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana inevamwe na uze Studio 7, zinotema zisina divira zakarere kera. Vamwe varimi vekuHurungwe mudunhu reMashonaland West vanoti vanotambira kurudziro irikupiwa nesangano reZimbabwe Commercial Farmers Union yekuti vangwarire makonye anozivikanwa nerekuti armyworm ayo anoparadza zvirimwa ave kuonekwa mune vamwe matunhu emunyika. Mumwe murimi wekuHurungwe vakudzai Gasho vanoti varimi vemudunhu mavo vakaziviswa kuti mushonga wekupedza makonye aya watoveko kumadepo eGrain Marketing Board. Makonye aya ave kupararira zvakanyanya mudunhu reMashonaland East achidya zvirimwa zvakaita sechibage, gorosi nemhunga. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 navaGasho.
Nhau iri kutaurwa neZimbabwe Farmers Union yekuti kungangotarisirwa kuti kuchaita makonye akafanana nearmyworm panguva inoteera inhau yatagara taparurirwa zvakare nehurumende chifanira kuadvisewa nemanaire emwaka emvura kuti ichange isina kunyatsoti tseketu uyezve tichifanira kutaurirwa kunzi kuchagona kuita makonye netumwe tuzvirwere tunokonzerwa nekushomeka kunogona kuita mvura kana kuwandisa. Hurumende yakaedza kuita mitigate dambudziko iri vakaisa mushonga mumaGMVs yakafanana naLambda, mushonga yemakonye, kuti kana dambudziko richinge rapinda rikasikirwe kunye risati rawanda. Saka madhumeni eRx ari kunzi ashande pamwe chete nevanhu uye vanhu vari kukurudzirwa mafamazi kuti vakasire kumhan'ara kumadhumeni kana vachinge vasangana nemakonyi aya mukati memunda kuti vakasire kuti vaite disbursement yemushonga yatofanoiswa mumaGMBs parizvino.
Imi muri kurima zvirimwa zvipi mwakaya uno uyezve zvii zvamuri kuona parizvino takatarisa nyaya iyi yeArmy Worm?
Mwaka uno ndakarima 40 hectares dzefodya dzaakuda kuenda pa-curing stage in the next week. Tinenge tichisangana futi nemakonye tichiisa mushonga mufodya imomo. Uyezve ndiri pakati pekudyara chibage mvura yatinoonekei kuuya, saka ndiri pakati pekudyara 50 hectares dzechibage dzatisharamba tichimonita sekurayirwa kwatinenge tichitwa nehurumende kuti tirambe tichinyanya kuongorora zvibage zvedu kuti mapinda here chipfukuto chinonzi Army Worm. Kana zvichinge zvadaro takanzi tinokondata maaccess officers, asi mushonga yakatouya yaamo maGMB yose, madepot ese maGMB vagadzirira kurwisana neArmy Worm iyoyi. Kunyange vakapiwa zvekurimisa vepfumbudza masmall scale farmers, vari kunzi vachange vachikwanisa kuwana mushonga iyoyo maGMB zvichienderana nenzvimbo nenzvimbo kuti inenge yava affected zvakadini.
Zviri nyore here kuwana mishonga iyi?
Mishonga iyi zviri nyore kunge tichiiwana semawanira atinoita mainputs ekurimisa kuti anoiswa zvese zvinongoiswa mumaGMB. Kana uchinge waongororwa nemudhumeni kuti nzvimbo yavauri iri affected neArmy Worm, unobva wanyorerwa tsamba nemudhumeni woenda paGMB onokolekta mishonga iyi. Tiri kutarisira kuti sezvo hurumende yapanogadzirira mwaka usati watanga, hakuna zvizhinji zvichazonyanya tichinetsei kana nguva ichinge yasvika.
Murimi wekuhurungwe kumashonaland west vakudzai Gasho vachitaura naMavelous Mhlanganya uye westudio 7 vari kuhurungwe. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nhomba dzekorera dzinodarika miriyoni imwe chete kana kuti 1.1 million dzasvika muSouth Sudan, umo hurumende yaparura chirongwa chekuidonhedzera kuzvikamu zviuru makumi masere nezvitatu kubva muzana zvevanhu vemunyika iyi. Asi kupa vanhu nhomba iyi kunonzi kuchanetsa sezvo dzimwe nzvimbo dzichinetsa kusvika. Vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe vakafa nechirwere ichi munyika iyi, uye vamwe zviuru gumi nezvitatu vabatwawo nacho. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira moga zvamunofunga. Makateerera kustudio 7 tichitepenyura tiri muWashington DC. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. VaJimmy Carter, mutungamiri weAmerica wechimakumi matatu nepfumbamwe, vakashaya musi wa 29 zvita 2024 vari kumba kwavo kuPlains kuGeorgia vava nemakore zana. Vakatevera mudzimai wavo wemakore makumi manomwe nemanomwe, amai Rosaline, avakashaya muna 2023. Basa ravakata mukushandira hurumende rakatanga muna 1943 semuuto wemumvura vari kuUnited States Naval Academy. Vakazoshanda mungarava dzese dzeAtlantic nePacific vasati vasarudzwa kuti vapinde muchirongwa chepamusoro-soro chekushandisa zvombo zvenuclear vari muchikepe chinoshanda chiri pasi pemvura kana kuti submarine. Mugari wekuGeorgia uye vari nhengo yeDemocratic Party, vakata vakasarudzwa kuva gavhuna wedunhu ravo muna 1970. Vakaenderera mberi nekukwikwidza nekukunda musarudzo yemutungamiri wenyika muna 1976 vachikunda vaive mutungamiri wenyika vaGerald Ford veRepublican Party. Vakata vakashanda temu imwe chete vasati vakundwa musarudzo yavaitsvaga kusarudzwa zvakare muna 1980 navaRonald Reagan, zvichinyanya kukonzerwa nekukundikana kwavo kuita kuti zvizvarwa zveAmerica makumi mashanu nezviviri zvakanga zvatapwa nevechiIslamic vemuIran vaburiswe muutapwa. Chikuru chakaitika munguva yeutungamiri hwavo kwaive kunyoreranwa kwechibvumirano che-1978 Camp David Accords, chinove chibvumirano cherunyararo vakata chavakabatsira kuyananisa pakati peIsrael neEgypt. Chibvumirano ichi chakaita kuti mutungamiri weEgypt vaAnwar Sadat nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaMenachem Begin vava nemubayiro weNobel Peace Prize muna 1978. vave nemakore makumi mashanu nematanhatu chete pavakasiya ofisi yemutungamiri wenyika yeOval Office vakata vakazopedza makore makumi mana aitevera vachiita basa rekubatsira vanhu iro ravakawana naro ruremekedzo rwepasi rose. Kwemakore iwo naamai Roselyn vakakwanisa kuwanikwa vachizvipira nguva yavo kuvaka dzimba dzevanotambura nesangano risingaiti zvemari reHabitat for Humanity. Mukristu akazvipira weupenyu hwese vakata vakadzidzisawo nekutendeka vana vekereke nemusi wesvondo wega wega kana kuti Sunday School kwemakore akawanda pachechi yavo yavaipinda kwavaigara kuPlains. Pasi rose vakata vakacherechedzwa mushure mekuve mutungamiri wenyika kwavo nekusimudzira zvisungo zverunyararo kunenge kuine makakava nekuendesa mberi utongo hwejekerere nekodzero dzevanhu zvikuru kuburikidza nesangano reCarter Center iro ravakavamba ivo nemudzimai wavo pavaivipa Emory University kuAtlanta muna 1982. Vakata vakapiwa mubayiro weNobel Peace Prize muna 2002 nekuda kwekuedza kwavo kusimudzira nyaya dzekodzero dzevanhu nerunyararo munyika dzakaita seEthiopia, Eritrea neHaiti. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakarumbidza vakata vachiti murume ane hunhu hukuru uye ushingi uye tariro. Vakatiwo netsitsi dzavo nekumira muchokwadi vakashanda kupedza zvirwere, kuumba runyararo, kusimudzira kodzero dzevanhu, kukurudzira sarudzo dzakasununguka uye dzakachena, kugadzirira misha vasina pekugara uye kugara vachirwira vanoshaya pakati peveruzhinji. VaBiden vakati vakata vakaponesa, vakasimudzira uye vakachinja upenyu hwevanhu pasi rose. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai. Yave nguwa enyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pa studio 7 namurise ana mukoma Junga ana mukoma Blessing. Yes, 225 gore iri rakadza kuti muno muSouth Africa zvichange zvakaoma mapurisa mamaisira ari kuita anhuka hazvisi kuita. Tashatirwa nekusimudzira mapurisa ichipinda mwese mumashops umwe ichitare mashona ega ega. Yes, pakashata pakashata. Takutotya kuti totofambirepi because murodhi mwacho hamusi kufambika mumakomplex mwacho mumabasa mwacho hamusi kushandika nenyaya yepolisi. Yes, ndotenda hangu tili God knows best ndiri pano paPretoria.
Hello Studio 7, ndaibvunzavo kuti zvinoitavo here kana zviri pamutemowo here zvinenge zvichinzi munhu anenge ana baba vake vakapiwa munda kuma1960s kanzuru youya yonditorera munda wababa wangu yopa umwe munhu minda ine mapemits, zvinoitavo here pashure pekunge uyo unozviti ari kukanzuro wacho apiwa fufuro? Ndozvandaikumbirawo kubvunza hama dzangu Studio 7 kuti kana huri uori hwandai hwatekeshera kudai isu tichitarisirwa kuti tiitewo sei. Ndatenda hangu.
Studio 7 makadi zvenyu, ndoda kuti nditsanangure maererano nekuwedzerwa kwamakore emacivil servants. Haisi nyaya yekuti government iri concerned newelfare yemacivil servants, but inyaya dzesecurity dziri kuitiwa for 2030 kana 2028 elections. Bhozi nyaya iripo ndeyekuti ED unoziva kuti vanhu varipo vari kumusapota vakuru vari musecurity sector by then vanenge vatodarika 65 years. Saka uku kuda kuwedzera makore avo kuti vange varipo vainge vachizobata vanhu nokutsikirira sezvakaita pana Chief Justice Malava. Mutemo ukazviringidzwa ukakanganisiwa zvichida kuti zvisuti chirongwa cheZANUPF. Saka nyaya iripo haisi yekuti makapteni, mameja, maprivate, maw2 ets kuti vabhenefiti. Aa, magenerals anenge aripo kuti azokomanda ivava vari pasi kuti vachitsikirira vanhu vachirova mapabata here?
Studio 7 makadii ana Jonga, votibvunziraiwo vana Farai Marapira avo vanogara vachitaura kuti muZimbabwe demokirasi mutemo hautarisi kuti wabuda mumbamani. Tibvunzireiwo kuti vana mufundisi Mashaya avo vakafa zvakafamba sei, ndiani akasungwa? Takamirira maresults, tichakamirira nyaya iyoyo, tikuda kuiziva. Studio 7 tibatsirewo ipapo, mutibvunzirewo vana Marapira kuti mutemo wavo unoti hautarisi kuti wabuda mumbamani uri kushanda sei.
Izo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri vedu. Tumirei mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Aimbova mutambi uye murairidzi akavo zvakare manager wechikwata cheDynamos Richard Nyoka Chihoro akashaya. Chihoro akashaya nezuro mune chimwe chipatara chemuHarare uye urongwa hwekuradzikwa kwake hausati hwaziviswa. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemumwe muimbi anobva kuZimbabwe asi achigara muBotswana, Tawanda Benson Kasaira anozivikanwa neremagitare rekuti Dr. Tawanda, uyo anoti muna 2024 rakave gore rakanaka kwaari mushure mekusarudzwa semuimbi akakunda mumakwikwi eBotswana Musicians Union Awards. Shingirai madondo anotipa nyaya inotevera.
Murikidza nekambo akafe club ako kakaimba nemwana wake anonzi Neusi makanaka Kaisara kana kuti Neusi B. Kaisara uyu anozivikanwa nerekuti Dr. Tawanda akapiwa mibairo mitatu pamabiko akaitirwa muguta reHaboroni muBotswana munguva pfupi yapfuura. Kambo aka kakahwina mumakwikwi eBest Single neBest Amapiano uye kakave kambo kakanetsa mugore ra2024 ndokupiwa mubairo weSong of the Year. Dr. Tawanda anoti kambo kanonzi Fair Club kakatambirwa nevanhu vakawanda nekuti kanotaura nezvemagariro evanhu mune zverudo. Mukati memwedzi mitanhatu kambo aka kave ne 6.9 million views pa YouTube.
Nziyo yatakaita Fair Club yakabikwa neunyanzvi ikanyatsokwenenzverwa uyezve ine message yekuti inotaura izvo kuti andichada Fake Love, ndakuda True Love. Ndoda kuti chiri kuita kuti vanhu vaurayane panyaya dzerudo, inye kunyeperana, kusava munhu akavimbika. Chechipiri inyaya yekuvanza masecrets akawandisa. Saka muchiona takazoimba tichiti no more Fake Love, saka vanhu vakazvitambira vakazvifarira vakazvida.
Dr. Tawanda uya nevana vashanu nemudzimai wake Buipilo Mohwera Kaisara uya anobva kumusha wemafike mudunhu reNorthwest muSouth Africa anoti mwana wake ndiye ane izwi rinodiwa nevanhu zvakanyanya.
Zvainga iri pekutanga ndaimba ndega nezvakazoitwa naNeusiB, handifungi kuti dai nzwi ine mukurumbira, ingadai ingorunzi yekungonzwawo hairi pasi mwana wangu NeusiB nevoice rake ndo rakanyanyodiwa nana Master KG, ndo rakaita kuti song iite mukurumbira.
Dr. Tawanda anoti shwiro yake kuona NeusiB uya ane makore gumi nemanomwe ekuberekwa ava neramangwana rakajeka kwete mukuimba chete asi mukubika nekunatsurudza mimhanzi. Asi kuti asvike paasvika apa Dr. Tawanda anoti zvanga zvisinyore achiti akatombo munhu anga asina pekugara paakasvika muBotswana achirara panomirirwa mabhazi muguta reHaboroni. Izvi zvinotevera kumboshanda semunhu anochengetedza zvivakwa kana kuti security guard paimwe kampani aitenga nekutengesa simbi kana kuti scrapyard muguta reSelebe Pikwe muBotswana makare.
Takangosvikira ndichiita hood security guard ndakandazongoziviswa nekudzidziswa kune studio yanga iri muMupikwe ndoma ndakatanga kuzoshandira imomo.
NeusiB uya anoti akatanga kuimba aine makore mapfumbamwe anoti shuviro yake kushandura upenyu hwevanhu vazhinji kuburikidza nenzvo dzake nababa vake dzechitendero.
Ndinotarisirawo kuzova a successful person uye ndachinja upenyu hwevanhu vakawanda kuburikidza nenziyo dzegospel dzandinoimba.
Semubiki nemukwenenzveri wemimhanzi, Dr. Tawanda wenyanzvi mukunatsurudza mazwi evaimbi vemazuva ano vemuBotswana uye basa rake paMega Best Studios rakaunza shanduko itsva uye mazuva ano kumimhanzi yemudunhu ichibatsira vaimbi vakasiyana-siyana kuti vabudirire mune zvemimhanzi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Neni jonga kandemiri, ntuchukuni kaiwo muno mu Washington DC, ntuchukusemi na ntungamili nkomo.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 3 kuzibandlela 2025. Igama nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Mnangagwa ususa umphathintambo wogatsha olubona ngokuphehlwa kwamagetsi umnumzana Edgar Moyo esikhundleni sakhe ngesikhathi ukusilela kwamagetsi kuqhubeka elizweni.
Amapolisa abe ngabangani babantu, abe ngabangani bomthetho, abe ngabangani bamalungelo abantu, abe ngabangani bokuhlonishwa kwamalungelo abantu, angakhethi uhlangothi nxa ngabe umuntu ehonile.
Obe ngusikomitshi wamapolisa udedela usikomitshi omutsha ngokusemthethweni elandula imbiko yokuthi ubesala ukusuka esihlalweni. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele amazwe omhlaba angenele kudaba lweMozambique lapho sokufe khona abantu kulandela impumela yokhetho. Kuwoza Friday silomculi osakhulayo uKelvin Mangena wazakala ngokuthi The Ndebele Prince. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena okukhefu namuhla ususe umphathintambo wogatsha olubona ngokuphehlwa kwamagetsi umnumzana Edgar Moyo esikhundleni wafaka obe ngumphathintambo wenhlelo zomphakathi umnumzana July Moyo. Inyathelo leli liza ngesikhathi udubo lokusilela kwamandla kagetsi luqhubeka ludlondlobala. Ngenyanga ephelileyo umnankakwa lamalunga edale lephalamende basele besemnyameni ngemva kokucitshwa kwamagetsi ngesikhathi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube esethula uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi yalo nyaka. Obe ngusikomitshi wamapolisa uCommissioner General Godwin Matanga namuhla udedele usikomitshi omutsha ngokusemthethweni umnumzana Stephen Mutamba walandula imbiko yokuthi ubesala ukusuka esihlalweni ngemva kokususwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa esesiya kumpentsheni. Ekhuluma emkhosini oqhutshelwe eMkushi Police Academy eHarare, uMtanga uthe wehle esikhundleni lesikuhle ekupheleni kukapalakazi njengalokhu okwakuhlelwe nguMnankakwa. Umnumzana Matanga ubekhuluma phezu kwembiko ethulwe izolo enkundleni zokuxhumana ebisithi ubelokhu esiya emsebenzini ngoba esithi uMnankakwa akamtshelanga ngendlela eziqondileyo ukuthi usekhethe usikomitshi omutsha. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi laye uphange wakulandula lokhu izolo. Ukuguqulwa kobukhokheli bamapolisa kuza ngesikhathi abanye bekhala ngokuthi amapolisa ephula amalungelo oluntu ngokubopha abantu mahlayana ikakhulu abamabandla aphikisayo kanye lokuhlukuluza umphakathi. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Efidlela Ncube.
Okukhangelelwe nguZulu lapho kutshintsha khona uCommissioner General wamapholisa kungena omunye ukuthi lo ongenileyo uzabona ukuthi amapholisa angephuli malungelo abantu, angephuli imithetho, amapholisa alwise i-corruption, amapholisa alwise ubugebengu kuhambeke emgwaqweni. Indawo eziningi kusahambeke emalokitsheni, emakhaya, edolobheni phakathi ngenxa yobugebengu. Emini lebusuku abantu bayesaba ukuhamba, ukuthi-ke lokho kumele kuphele. Abantu bakhangelele lokho, bakhangelele ukuthi ezepolitiki nxa bezenza amapholisa angangenela, angavimbeli, angathathi uhlangothi kwezepolitiki. Bakhangelele ukuthi amapholisa abe ngabangani babantu, abe ngabangani bomthetho, abe ngabangani bamalungelo abantu, abe ngabangani bokuhlonishwa kwamalungelo abantu, angakhethi uhlangothi nxa ngabe umuntu ewonile, kungakhathaleki ukuthi kuleli cele kumbe kuleli yacele lezepolitiki abotshwe nxa ubufakazi busisho kanjalo.
Yebo, amapholisa ayakulandula ukuthi uMatanga ubesala ukusuka esihlalweni. Ungathini ngalolu daba? Kungaba liqiniso yini kumbe ngamanga nje?
Hayi, esibuthweni akusebenzi njalo. Singakhohlwa ukuthi amapholisa angamanye amabutho, abasebenzi njengamatitshala ukuthi ngamasivu 70. Nxa ungena esihlalweni sokuba ngukomanda, ukomishina general, ungena kusiya ngokuthi lo busayo upresident ufuna bani. Nxa esekukhipha, uyakukhipha noma ngasiphi isikhathi umthetho uyamvumela. Usengakukhipha uretire, usengakukhipha singakafiki isikhathi se-retirement, usengazifaka izizathu zokukhipha, usengangazifaki. Kwenziwa umhlaba wonke jikelele, kwenziwe South Africa, upresident uyakhipha amapholisa amakhulu lapho ifuna, faka amfunayo. Kwenzeka i-America, uzanzelela ukuthi uTrump nje uvotelwe sesiwakhetha ozaphatha i-FBI. Kusese lomunye obengakaqedi isikhathi sakhe, bese salelwe iminyaka eminye ukuthi azaqede ukuba sesihlalweni uChristopher Wray we-FBI. Kodwa msefaka omunye osekusenza ukuthi lo aphume. Kwenzeka umhlaba wonke jikelele. Laba besibuthweni abaphetheyo ezamapholisa ezamasosha bangena bakhitshwe ngokuya ngokuthi lo obusayo ufuna bani. Ngakho akuna muntu ongalele esihlalweni. Hayi, angithembi ukuthi kuliqiniso.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe njalo ulwela amalungelo kaZulu. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele amazwe omhlaba angenele kudaba lweMozambique lapho osokubulewe khona abantu abanengi kulandela ukwethulwa kwempumela yokhetho nyakenye. Kugwalo ezilwethu lenamuhla phansi komanyano weCivil Society Coalitions and Networks, inhlanganiso lezi zithi sibi kakhulu isimo sezombusazwe kulelo lizwe osokubulewe khona abantu abedlula ikhulu lamachumi amathathu ngabezomvikela. Bathi kumele umanyano weSADC ungenele. Kulabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,300 ababikwa sebebalekile elizweni bayaphephela kwele Malawi ngenxa yalolu dlakela. Abamabandla aphikisayo bayetshengisela kwele Mozambique emigwaqweni besithi umnumzana Daniel Chapo oyemela ibandla leFrelimo kukhetho lukamongameli wakhethwa ngokungekho emthethweni. Kusenzakala konke lokhu, abatshayeli bezimota ezinkulu bathi kulezi nsuku kuthule kancane emigwaqweni. Ngakho bangena kuhle kwele Mozambique besuka kwele South Africa. Sixoxele omunye wabo umnumzana Forget Mpofu obelubhekise eMaputo namuhla.
Ngoba manje awubasasigedele siyangena siyaphuma njengamanje bengikhona le izolo manje nabuyela futhi ngakhona ngiyangokuqiniseka sokuthi sawufika ngoFred Mpume futhi
singathi abasalihluphi yini njengoba laphana sathi sikhuluma ibe ngani bakwethusela kathi sabelethusela.
Ngoba manje basamile bathi bona basalinde upresident kahle kahle ngathi upresident akakabi khona ngoba sasekhona ezinye izinto laphana okufanele ukuthi ngabe siyazikhokha esifana lama-TIP. Ama-TIP asikhokhi singena for free, ama-toll gate asibhadali singena for free, of which lo kuto weka so kuma konuti ajaye kumuntu okomanda ikamento wa manje sizise zizinto for free
ye ubona uzani kuyaqhubeka kuze kufike nini konoko njengoba sizokuthiwa usiza kugcotshwa phela umongamelo omutsha
ngizama ukungahonga bathiko wena kuzoba nomuntu bazovusa umsindo onzima wabo odlula lowo kade ukhona kwethi idata kabisho ukuthi bazovusa nini ngoba manje basiqalini ukuthi kuhlela idata bese kuyagcotshwa lowo mongamelo omutsha kodwa bona bayaafuni
maputo le babona yini belokhu bejengisela kumbe bamile
bengathanda bayavala hayi bengathanda bayavala abazali ngoba mina kade bengivalele phela ekhisimusi kuthi adlalela ikhisimusi khona le bevalile kodwa bafuna iluto bafuna itruck
okwamanje kungconywana
siyangena nje kahle siyangena siyaphuma inkinga yilokho ukuthi eyi bamoshile wena mfuna ukuhamba amanga bamoshile so kufanele ukuthi uma ungena lapho uyakhona uqaphele ukuthi awumi ebusuke endleleni because ingathi indlala izoba khona kwele Mozambique kuzoba lenkunzi kakhulu so kuzofanele ukuthi uma singena laphana singene lathi siqaphele ukuthi asimi endleleni ebusuke.
Lo ngumtshayeli wezimota ezinkulu umnumzana Forget Mpofu obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eselibombo Border Post emngceleni weSouth Africa leMozambique. Ibandla le-TCCC elikhokelwa ngumnumzana Welshman Ncube seliphindela sola njalo ozithi ungunobhala jikelele waleli bandla. Umnumzana Sengizwe Chabangu ngokukhetha amalunga angamachumi amabili lane 24 awenkundla ebona ngokulawulwa kwamakhansili e-local government caucus. Lokhu kwenzakala umthethwandaba ulokhe usacubungula udaba olukhwezwe ngumnumzana Ncube esola ukukhethwa kanye lokususwa ezikhundleni kwamalunga aleli bandla ezokuhola amakomiti ephalamende. Umnumzana Williams Madzimure isikhulumeli sebandla le-TCCC elikhokelwa nguNcube wethule umbiko esithi inyathelo eseliphindela thathwa nguChabangu alikho emthethweni njalo ingatsha zaleli bandla azaziswanga ngalo. Uthe njalo kuvele akula nkundla eyaziwa ngokuthi local government caucus kubandla labo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Mbuso Siso isiphathamandla se-TCCC ekhokelwa ngumnumzana Chabangu ngalolu daba.
Yeah, I will be finished feeling with caucus is corner. Njalo leyo caucus izabe isebenza jointly ama-urban council wonke akhokhelwa yi-TCCC. Isiqokoqela saleyo caucus committee ukuthi basebenze bendawonye bengama-councillors kodwa bazabe bekhangelwe yibukhokheli bephathi. Njalo okwenze leyo caucus yabakhona kube yimbangela yokuthi kube lama-problems bona nibike labona ama-problems esike saba nawo obulawayo. Ngikhuluma nje kule ndaba before court deputy mayor wakobulawayo lo chairperson we finance wakobulawayo okwenze ukuthi leyo caucus ibe khona kudalelwe ngama problems ona lawa ukuthi kube le communication eqondileyo right around kuma councillors akhokhelwa i-TCCC kuma local authorities wonke jikelele elizweni. Sikhuluma ngendaba ye before the court isasebenza labo njengoba ubonile u-appointiwe zi-deputy chairperson
kulo daba olusemthethwandaba. Abanye benu abakhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube bathi umnumzana Sengezo Chabangu kalalungelo lokwenza lokho. Umbiko owethulwe ngumnumzana Williams Madzimure uthi ngu-CCC national spokesperson
hayi kushuthi laye uzikhulumela okwakhe mina engikwaziyo yokuthi kathe sibahambisa indaba ye-TCCC ye-court. So konke akukhulumayo bangibona ukuthi ufanele abukhulume kumele amelele i-court ixazulule indaba abayihambisa e-court.
Lokho kungelasinqumo yini kuloliyana olunye udaba lona lolu esikhuluma ngalo?
Hayi, isinqumo kasilabi khona. Uma besingakabi khona kusamele lona udaba le-court.
Umnumzana Mbuso Siso isiphathamandla sebandla le-TCCC elikhokhelwa ngumnumzana Sengezo Chabango ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Voice of America.
Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
UJimmy Carter, umongameli weMelika wesimachuma amathathu last year galolunye 39, ubhubhe mhlaka 29 Mpalakazi 2024 esemzini wakhe ePlains, eGeorgia, eseleminyaka yokuzalwa elikhulu. Umkakhe ayelayo kweminyaka efika phose amachumi asitshiyangalombili 77 uRosalind ubhubhe ngomnyaka ka-2023. Umongameli Carter waqatla ukusebenzela uZulu ngo-1943 ekubutho esikolo se-United States Naval Academy. Wasebenza ezikepeni eselwandleni lwe-Atlantic kanye lolwe-Pacific engakakhethwa ukungena kuhlelo lwama-submarine. UCarter owayevela eGeorgia njalo ekubandla le-Democratic Party wakhethwa ukuba ngusibalikhulu wesabelo sakhe ngo-1970. Wanqoba owayengumongameli ngaleso sikhathi ekubandla le-Republican Party, umongameli Gerald Ford, ukukhethwa lukamongameli ngo-1976. UCarter wakhokela okwehlandla elilodwa wasenqotshwa ngo-Ronald Reagan ngo-1980 ngenxa yokwehluleka ukukhulula izizalwane zeMelika ezingamachumi amahlanu lambili ezazithunjwe ngabokholo lwesi-Islam e-Iran. Impumelelo enkulu eyalethwa ngohulumende wakhe yaba khona kuzivumelano ze-Camp David Accords ezika-1978 ngemva kokuba uCarter ephathise ekukhulumisaneni umlotha phakathi kwe-Israel le-Egypt. Izivumelano lesi zenza ukuba umongameli we-Egypt u-Anwar Sadat lomkhokeli kahulumende we-Israel uMenachem Begin baphiwe isicoco se-Nobel Peace Prize ngo-1978. UCarter owasuka e-White House eseleminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lasithupha 56 waqeda iminyaka engamachumi amane ephathisa uZulu, okuyinto eyenza wathola inhlonipho enkulu. Okweminyaka yena loReslin bazinikela ekwakheni imizi yabaswelayo besebenza nenhlanganiso ye-Habitat for Humanity. UCarter owayezinikele kukholo lwesiKristu wayefundisa abantwana be-Sunday School emzini wakhe Plains okweminyaka. Emazweni omhlaba uCarter wathola inhlonipho emkulu ngemva kokuba esetshiye isikhundla sikamongameli ngenxa yemisebenzi yakhe eyayithuthukisa ukukhumisana umlotha, ukuthula, umbuso wentando kaZulu kanye lamalungelo oluntu. Wenza imisebenzi le esebenza le-Carter Center ayibumba lomkakhe e-Emory University e-Atlanta ngo-1982. UCarter waphiwa isicoco se-Nobel Peace Prize ngo-2002 ngenxa yomsebenzi wakhe owokuthuthukisa amalungelo oluntu kanye lokuthula endaweni ezifana le-Ethiopia, Eritrea, Bosnia, le-Haiti. Umongameli Joe Biden wathi uMnumzana Carter indoda yoqoqo elesivindi njalo eletha ithemba eyasebenza nzima ilisana lemikhuhlane, ikhuthaza ukuthula, amalungelo oluntu, ukhetho olukhululekileyo kanye lokulwela abaswelayo. Watshintsha impilo zabantu abaningi kakhulu emazweni omhlaba.
Le yimbono kahulumende weMelika. Izizalwane zeZimbabwe ezilamapemithi ohlobo lweZimbabwe Exemption Permit kweleSouth Africa zithi kunengi kakhulu okuzikhathazayo ngesikhathi zimelele ucwaningo oluzaqhutshwa ngomphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya phezu komthelela oza kuba khona nxa amapemithi la engavalwa. Kubika uThuso Khumalo.
Isimemezelo sokwengezwa kwesikhathi samaphemithi e-ZEP ngomnyaka ogcweleyo esenziwe umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele-South Africa, uMnumzana Leon Schreiber, ngolwezi omnyaka opheleleyo, singena emlonyeni simnandi okoluju kodwa sesifike esiswini sababa kambi okwesihaqa. Iningi labasebenzisa ibhanga le-Capitec bavuke ngomnyaka omutsha amabhuku abo aleli bhanga evaliwe kuthiwa ngoba amaphemithi abo aphelelwe isikhathi. Lobanje leli bhanga seliphinde lavula lamabhuku, umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane beZimbabwe kwele-South Africa Ezim Imbokoto, unkosazana Victor Matutu, uthi lokhu kukhombisa ukuthi ikusasa yabeZimbabwe laba kwele South Africa ilenge ngomnxeba.
Esingakwazi ukuthi njengoba ngapha kuthiwa abantu abaqhubeka beapply ngapho kulindwe izinqumo zecourt lezi ezakhulunywe izinqumo ezakhitshwa yicourt. So asazi.
Umgcinihlalo wenhlanganiso weZimbabwe community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi miningi kakhulu imibuzo abalayo ngesikhathi bekhangelela ukuthi uSkyper aqala uhlelo lokuxoxisana lezizalwane zeZimbabwe ngekusasa yamaphemithi eZEP.
Abantu balindile kabakwazi ukuthi kuza consultwa njani ngoba nxa ubhalela uhulumeni angeke uphume ukuzibhalela ungatholanga abomthetho abangakuncedisa ukuthi ubhale into ezazwisiseka.
Asebeqale ukufaka icelo zamanye amaphemithi bathi bashutshwa ukuthi kuza kwenzakalani nxa sekufuze bawavuselele amaphemithi abo amatshala njengoba siyabe singasekho isivikelo seZEP esenze kwabalula ukuthi bawathole. Kodwa ingcitshi kwezomthetho umnumzana Vusi Moses Banda uthi indlela umthethwandaba we-High Court owalaya ngayo ukuthi lolu daba lulungiswe ngayo ilezivikelo eziningi ezizakwenza futhi kube lula ukuphikisa emthethwandaba isinqumo sikamphathi Ntambo nxa senziwe ngendlela etshaya indiva izikhalazo zabeZimbabwe laba.
Sebehleli la ekhaya balenza ikhaya labo bathenga nemizi bekhokha nentela njalo baney'ngane ezisesikolweni njalo bazilahlekelwa imisebenzi ngoba banamisebenzi abazoyithola uma besiya kwelasezimbabwe.
Kwelakho icelo ngiphathe Intambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Leon Shaba uthi usemi kumbiko wakhe awethule egwalweni lukahulumende olwegazethi yamhlaka 29 lwezi 2024. Kule gazethi uthi inhloso yakhe yokwengeza isikhathi sama-ZEP kuze kube mhlaka 28 lwezi 2025 yikuthi abe lethuba lokulandela isinqumo se-Gauteng High Court esathi kufanele athole imbono yabalamaphemithi la ukuthi bathini ngesinqumo sogatsha lwakhe sokwesula lamaphemithi. USkyper uthi uphakathi kokubumba i-board ezancedisa lolu gatsha i-Immigration Advisory Board umsebenzi wayo wokuqala ozaba yikuthi yini okufanele ayenze ukulandela ngokugcweleyo isinqumo somthethwandaba ngodaba lwama-ZEP. Melestulo 7 eJohannesburg kule South Africa ngiwuthuso Khumalo.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibonani Studio 7, sanibonani Studio 7. Yebo ye. Hayi mina ngiwazi nje kakhulu ngeZimbabwe. Ipolitics yeZimbabwe is quite inferior. Abantu ineparty lisebenza indawonye. Abantu bayajinja. Kuzo umuntu esethi hayi mina president okhona. Hayi ngizamudla kuCongress. Sengikhethwe ngabantu. How? Behind the back, hayi ipolitics yeZimbabwe iyasibhora thina. Ngoba thina sidala singene kupolitics. Abanye abantu abafuna ukukhokhela, bafuna ukukhokhela. We don't know ukuthi why. Hayi abazimaka amakhava siyabona. Thank you.
Studio 7 njalo basasaza abahle abahloniphekileyo. Siyabonga izindaba ezisinikeza zona ngaso sonke isikhathi. Mina bengicela ukuthi kule ndawo engangayizwa lapha kukhulunywa esigolo sentambo. Uma kabe dinga umuntu ongasebenza kwesigolo sentambo ngikhona. Usebenzi uma beqhatshe umuntu ozasebenza kwabantu kwisigolo sentambo ngikhona. Yabo bekwazi ngikhona avalelwe esingisi.
Sanibonani bazali abahle. Bazali lapha ngiyadinga ngilo mntwana okuthiwa ngisakhile uyise wakhe nguMateus Banda wabehlala eGogwe eNkayi. So umntwana lo waba nguye yedwa ezalwa ngumne wethu uMateu, mina ngingu-Innocent wakuSibanda ngizalwa ngumphosha lo wayezalwa umhlawuli uMateu. Umntwana lo wasuka lapha wayakwenda ekwendeni kwakhe lapha manje kasaphendukanga njalo kakhutshelwanga lutho njalo bengidinga ukuthi umntwana lo mbekwazi ukuthi lapha khona ungaphi. Lapho nxa ngabe lingifakazela bazali abahle ukubana ngikwazi lapho kulo mntwana khona lo nxa esizwa laye angithinte kulezi namba ezithi 078 42 58 32 0. Yizo lezi namba ezika-Innocent Sibanda. Ngiyabonga, ngincedeni ngalo mntwana kumbangxenye ngawukwanisa ukuthi ngimthole lapha khona. Ngiyabonga.
Asala ninjani kodwa basakaza isiyaphila basakazi. Na ungena kahle umnyaka omusha. Hayi, nathi sawungena kahle. Azange sibe namagingxiginxi. asijabulele bonke nje abangena le family yami la yathemba yakungena kakuhle njengoba thina singasaphumelelanga ukuthi sinze emakhaya. Hayi siyabonga kakhulu ukuthi hayi amavoice lokho esiwezwa lawo siwagcinela stiye abasakazi bethu. Hayi lami ngiyajabula kakhulu basakazi. Sengithanda ke basakazi ukuthi vele ngisho ngihlale phezu kodaba. Ndaba bakhuluma ngokuthi uSmith ebengcono kulo mbuso kamnango wakho nomgaba. Hayi basho kahle. Noma nathi nje siwuthole ukuthi hayi amatshe besanxibe ngesikhathi sikaSmith. Amatshe besanxibe singazange siwabone but abadala bethu bekhuluma kanjalo kusho khona ukuthi hayi imali yakhona ibibambeka. So vele ekamgabe nekamnango wakho asona umbuso o-right.
Leyo bekuyimbiko yabalaleli abasithumele yona nge-WhatsApp. Uhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo uCalvin Mangena owazakala ngokuthi The Ndebele Prince. Yena ocula imculo etshiyeneyo egoqela umaskandi le-hip hop. Asizweni exoxalo Ezra Chisa Spanda.
Sandra Sami Suma Lavo Seva Tinda Manga Seva Tinda Manga Utinsana Nesalava.
Ungene kwezomculo evutha wamagama kungani kudala ecula umfoka Mangena. Sawumila kuhlelo Hosa Friday.
Ngithanda ukubonga ukuthi ngibe lani namhlanje. Igama lami nginguKhawu Mangena kodwa iningi lingazi ngokuthi The Ndebele Prince.
Oh chakanaka achirumpeji chakanaka oh flavor chakalaka chandi pide kuraichi chandi daka andina daka makanaka didi daona pakanaka didi didi pakanaka shuwa inindaona pakanaka.
UCalvin ulesiphiwo sokucula njalo ukuthi ucula emdume etsheneyo ngoba usadinga ukuthi abalaleli bafuna ahlale kuphi umculo.
Emculweni wami ngibambabamba ama-genres ahlukeneyo, ngilokuchaya imaskandi, ngilokuchaya i-afro, ngilokuchaya ngathi nje namhlanje bayithi i-hip hop. Ngibambabamba ama-genres ahlukeneyo. Ingoma zonke engizihlabelayo ngiyazibhalela.
Esakhula uCalvin Mangena wayelalela abanye abaculi abamenza wathanda laye ukucula.
Umculo wami uyinspire ngabantu abaningi kakhulu. Ngikhule ngilalela The Lights of Bheka Umuzilo 2, Sino Mtshekala, Java, The Lights of Black Diamond. Yiba amavoices engikhule ngalalela kakhulu. Yiba bayenze babuilda la uthando olukhulu kini ukuthi ngiqale ukubhala imculo. From there hayi la ngiyaqala nje ukubhala yami i-music.
Uhlelu sengqondweni yami uhlelu gijima ngiyakutshela lapho khona ngithembu katele katele.
Asivale Mangena, tshela abalaleli ukuthi umculo wakho utholakala ngaphi.
I-music yami itholakala kuma-platforms wonke, ku-YouTube, ku-Spotify, ku-iTunes, Apple Music. Itholakala nje everywhere. Bengasecha nje ukuthi Calvin Mangena, yonke into nje yaphopa up. Yonke imculo iyabonakala from there.
Sawubona my darling.
Lichakala sakhula elithandwa ngabantu abaningi kulezi nsuku. UCalvin Mangena uhlelo Woza Woza Friday bela sonto elidekini lonke igama lamweza Jesus Bar.
Okay. Uyakhumbula kali bethi ngeke silunge wabehleka besona besukela ma
uya kumbula tali beti kela nsaya itao wawe lomona watu ayo loke sabana sisanana msi.
Live Talk namhlanje sixoxa ngokwesulwa kwesigwebo sentambo kwanele olibalelisayo nguntungamilinkomo.